Ruzhinji munyika vanoti kusvika pari zvino vamunangagwa vakundikana kunyanya panyaya yekumutsurudza upfumi hwenyika. Sachigaro wedunhu rebulawayo muboka remadzimai reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa, muzvare Tendai Masocha, vanoti hapana chinobatika chinoonekwa pane zvakavimbiswa navamunangagwa pakumutsurudza maindastiri.
Vakaya muno Bulawayo pakaitwa zviitiko zvikanzi pari kukomishinwa mahwagoni. We all know kuti Bulawayo industrial hub yeZimbabwe, ndokune industry yese, but takungonzwa nyacho atongonyararwa, hanzi investor wacho achanzwiki kudi. Tenda zvekare kuCSC iriyo zvakare imwe industry yatakatarisirawo semhuri yekuBulawayo. Takanzwa kunzi izvo kuna investor aripo achauya, but currently hapana chiripo, ingori my ruins up to this day. Kana kana activity. Saka vanhu vekuBulawayo vachiri kungotambura just like before.
Nhengo yesangano reBulawayo Vendors and Traders Association, amai Debra Mukasa, vanoti maonero avo ndeyekuti mamiriro ezveupfumi ari kuramba achiomera veruzhinji kupfuura panguva yeutungamiri hwamuchakabvu Robert Mugabe.
Kuona kuti ikonomi yedu yadzikira zvakanyanyisa, especially isusu tinoshanda semavendors, ikonomi yedu yadzika, maprices ari kungokwira, vanhu havachakwanisi chero nekurarama. Tikatarisa kumba, vanhu vangu vachitorarama vachidya maybe 3 times a day, but now mamirizo avo vachinja, vakudya kamwe chete, mabasa hakuna, vari kungovhara macompanies. Tichitarisira futi zvokuti izvo is now getting to festive season, kuti vanhu vanofanira kuti vashande vava nemhuri dzavo vaenjoye, but vatogara pasi, ikonomi yatosinga pasi.
Mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland uye vachiongorora upfumi vakazvimirira vaReginald Shoko vanoti hazvinganzi vamunangagwa vakundikana sezvo nguva yavagara pachigaro ichiri shoma.
Makore maviri mashomana kuti tive tichiti tingaveta kuti vakone vavanogona panyaya dzeindastri, nokuti mamwe maindastri anotora ma4 5 years kuti atene around.
Vashoko vanoti kana kuchitariswa urongwa hwekumutsurudza makambani akadai seNational Railways of Zimbabwe, kusave negwara rakajeka pazvinhu zvakadai kunogona kuodza mwoyo yevekunze vanoda kusima mari muZimbabwe.
Tikatarisa hurumende yanga yapawo kambani yeDITG kuti imutsire railways, tochinzwa hurumende ichimuka yakuti yatora. Asi titarisa zvemubhizimusi, hatiteereri zvemanewspaper, nokuti iyo DITG kambani yacho haisati yabuda pachena kuti tatoreko. And issue iro netarisiro yekuti hatisviki paipo, nokuti zvinovhundutse vanoti mainvestor.
Mugwaro rabudiswa mumapepanhau ehurumende vachipa pfungwa dzavo pamashandiro ehurumende yavo kubva pavakapinda pachigaro makore maviri apfuura, vamunangagwa vati vari kufara kuti hurumende yavo iri kuunza shanduko nekubvisa mimwe mitemo inombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nevemabhizimisi vekunze. Asi mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vatemba chivheya vanoti maonero avo ndeyekuti kusvika pari zvino hurumende yavamunangagwa yakundikana panyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu, kunyanya kuchitariswa kodzero dzine chekuita nemagariro avo zuva nezuva.
Kuzvipatara vanhu vari kuendako vachinowana madokta, asi ipopo kuna madokta hakuna chii. Kana takatarisa kodzero yehealth, ikodzero yakatokosha zvisingaiti, and it's a very painful thing kuona hurumende isingatori that issue seriously. Iye zviso tichitaura tichidai vanhu they are going to hospitals vachingonotsoswa vachinofira kudzimba. So ndezvimwe zvezvinhu zviri kutiratidza kuti this government haisi kunyanya kuva serious nekusolva maissues nemaproblems ari kuafekta vanhu.
Nhengo yebato reZANU-PF uye vakambo vegurukota rehurumende retired Colonel Chinga Dube vanoti vanhu havafanirwe kuora mwoyo. Vanoti vamunangagwa vanawo mukana wekuzadzikisa zvinangwa zvavo zvekugadzirisa zvinhu munyika. Asi vanoti pane vamwe vanhu vari muhurumende vasiri kuita basa ravo nemazvo.
We have to appreciate that there are certain issues that we must iron out.
Tinofanirwa kubvuma kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvinofanirwa kugadzirwa nehurumende, uye zvinhu izvi ndezvimwe zviri kutaurwa nedzimwe nyika dzepasi rose, asi kune vamwe vanhu vasina hanya.
Mugwaro ravo rabuda mumapepanhau ehurumende iri, vamunangagwa vatiwo vari kufara kuti vakwanisa kuti nyika isimukire kubva mumatambudziko ayaive iri panguva yeutungamiri hwavaMugabe. Vati kunyange hazvo veruzhinji vari kutambudzika nekuda kwedanho rakatorwa nehurumende rekumutsurudza upfumi nekuzviomesera kuitira kuti zvinhu zvinake mune ramangwana kana kuti austerity measures vari kufara kuti zvinhu zviri kufamba negwara rakanaka. Veruzhinji vakapinda mumigwagwa vachifara munyika mose apo vamugabe vakamanikidzwa kusiya basa mushure mekupindira kwevechiuto mune zvematongerwo enyika. Asi vakawanda vave kuti vakafarira pasina sezvo mamiriro ezvinhu munyika ari kuramba achienda kumawere. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.